chinoshamisa pane vari kuti munyika mune dambudziko racho havasi vose hapana kana muzimbabwe noumwe chete vari kutaura zvavari kutaura zvemanyepo vari kunyika dzavo ukoko vachiongorora zvavanenge vachiona pasocial media
asi katiri kuona mavhidhiyo akawanda evanhu vari kushungurudzwa vamugwadi
zvamavhidhiyo mamwe anotorwa kune zvinhu zvakaitika kare mamwe anotorwa kune zviri kuitika kunyika dzakaita sana Mozambique nana Somalia nezvimwe zviri kuitika kana kusouth africa zvatinoona uku kunzi zvaitika kuno kuzimbabwe hatifungi kuti zvinhu zvinganzi zimbabwe inofanira kuiswa paagenda yesadak izvozvo ende vatungamiriri vemusadak havasi vanhu vangaita zvinhu zvokushanda nokuudziwa zvinhu pasocial media ndokusaka vazviona zvakakodzera kuti noko nyika yezimbabwe kune runyararo kune vanhu vakazvigarira mudzimba dzavo vachiita basa ravo chavari kurwisana nacho chete dambudziko recovid-19 sezviri kungoita nyika dzose saka zvokuti kwai zimbabwe inofanira kuzodhiscaswa pasadak mashoko evanhu vapererwa nezvematongerwo enyika
kosei muchidaro
tinoziva zvanga zvichiitwa nanamdc nemasangano akazvimirira oga anopiwa mari nana us embassy kuti vaite saizvozvo vachishanda nemamidhiya akazvimirira oga vari mapepanhau nevematerevhizheni vari kunze uko to present zimbabwe as a crisis hazvishandi because nyika ino vanoya muno vanongozviona kaa munyika umune runyararo